manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 23, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoyambira vatyairi nevedzimotokari kuti varemekedze mitemo yemumigwagwa munguva ino yezororo.
Nzvimbo ine vanhu vazhinji vakagariswa munzvimbo dzatinoti mabhani munoyerera nemvura.
Dzimwe dzimba muHarare dzinozadzwa nemafashamo emvura zvichitevera kunaya kwemvura yakawanda nemusi wechina. Chirwere chekorera choramba chichikwira apo mvura yave kunaya yakawanda munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa ari kuyambira vatyairi pamwe nevedzimotokari vemabhazi pamwe nemichovha kuti vange vachachanga achiita basa sebasa munguva ino yezororo rekrisimusi negoredzva senzira yekuedza kuderedza tsaona dzemumigwagwa. Mutauriri wemapurisa nyika yose Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti mapurisa achanga ari mumigwagwa achiona mafambiro edzimotokari pamwe nekubvisa mumigwagwa motokari nemabhazi zvinenge zvisina kukodzera uyewo kusunga vose vachawanikwa vachityora mitemo yemumigwagwa. Zvakaonekwa kuti tsaona zhinji dzinoitika munguva ino yemazororo uye dzinokonzerwa nevatyairi vanenge vasiri kutevedzera mitemo yemumigwagwa kanawo kushandiswa kwedzimotokari dzisina kukodzera. Assistant Commissioner Nyati vari kukurudzirawo vedzimotokari kuti vasiyane netsika yekufamba usiku. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mapurisa anenge ari mumigwagwa kuvirikumapurisa mugwagwa zviyo tikusatengetauri tinodiwa chete ndekuti vanhu ngavafambi zvakanaka. Munotaona dziri kuuraya vanhu mazuva anokuno ndedzeusiku zvisati vatyairi vachafambi uku vatyairi vatakure zvekupfurikidza mwari. Unoona kuti mutsere fanira kutakura vanhu vashanu inenge ine vanhu gumi, inofanira kutakura vanhu gumi inenge ine vanhu makumi maviri, zvichireva kuti vanhu vanofanira kukoshesa kufamba kwavo, vanofanira kukoshesa upinyu hwavo. Mapurisa vozoitawo basa ravo. Munguva tinozongomirira kuitira tati pachirungu blame game, asi kuna vamwana vanenge vasingateedzeri mutemo uyezve vasingaiti zvinhu zvifanira kuitwa nemazvo.
Tinoonawo kuti iyo presence kana kungoonekwa kwemapurisa vachimhanya mhanya mugwagwa kunogonawo kutoita kuti vamwe vange vachitora matanho ekusamhanyisa kana kunwa vachityaira nezvimwe zvakadaro. Zvinhu zvamungati muchaitawo here?
Ndo zvatagara tichitaura, ndo zvatiri kuzoita, uyezve tichabata motokari dzese tinokodzera kufamba pamugwagwa, tinokodzera kutakura vanhu. Ndosaka tiri kuti isusu hongu pane vanozoita misikanzwa hatitarisiri kuti motokari dzemushika shika kana mapareti taxis achapfuura pamaroadblocks echipurisa.
Imwewo nyaya Assistant Commissioner inyaya yekuti vemakombi zvikuru takatarisa tsaona yakakonzereswa padhuze nepaliberation museum apo yekunzi vatyairi vemakombi vainzi vaienda vakatarisa kuri kubva dzimotokari. Zvii zvingaitwa kuti mutemo uteverwe?
Zvokutanga varidzi dzimotokari idzodzo dzinotakura vanhu vanofanira kubatsirwa kuti vatyairi vavo vaite unhu hwakanaka. Hazvina kwazvinombotiendesa, hazvina zvazvinombotibatsira kuti mutyairi unodhraivha wakatarisana nedzimwe motokari uchidhraivha uri kurutivi rutsiriro romumugwagwa zvinoreva chii izvozvo? Hazviitira mitingoteererwa nemapurisa munhu akaswa rezinesi rekutyaira mumugwagwa ngaaite muenzaniso wakanaka.
Vanga vari mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunare muHarare neStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Muri dzine chitsama mumisha yebudiriro nekuwadzana muHarare, dzinonzi dzakasara dzisina pekugara mushure mekunge mafashamo emvura azadza dzimba dzadzo mumisha miviri iyi usiku hwemusi wechina. Mapurisa akazivisa nezuro kuburikidza negwaro kuti chikwata chavo chinonunura vanhu munjodzi dzemumvura chesub aqua unit chakakwanisa kununura vane chitsama mubudiriro 4 gokunonzi kuma paddock mushure mekunge dzimba 15 dzazara nemvura mushure memafashamu emvura yakanaya usiku wechina. Ikuwo kunonzi mumwe mwana ane makore matanhatu anofungidzirwa kuti anogona kunga akatorwa nemafashamu emvura aya sezvo asiri kuwanikwa. Mapurisa anonzi akanunurawo mhuri 10 nepfumbamwe mumusha wekuwadzana extension mushure mekunge dzimba dzazara zvakare nemvura. Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti dambudziko iri riri kuramba richikonzerwa nekuti vanhu vave kungobvumizwa kuvakira dzimba dzavo munzvimbo dzaisimbosiyiwa dzichinzi dzinofamba nemvura pamwe nekuti vave kuvakirawo mumatoro. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Ichokwadi, mukati nenzvimbo yebudiriro inzvimbo ine vanhu vazhinji vakagariswa munzvimbo dzatinoti mabani munoyerera nemvura, uye kune dambudziko zvakare rekuti vamwe vanowaka vacho vari kuwaka misha yavo yakatanangira panofamba nemvura voisa majurahoro anovharira kuti mvura isagone kufamba ichienda mutunjizi tunonorasa kunana Chiveroko. Saka dambudziko iroro rinoita kuti pose panongonaya nzvimbo idzodzo dzinotonyodza. Zvaive zvinhu zvakanaka kuti vanhu vanyanye kudzidziswa kuti kunyange ukawana sendi mukati mebani yakachipa zvakadini ziva kuti uchasangana nedambudziko.
Tiri kunzwa kuti pane mwana ane makore matanhatu anofungidzirwa kunzi angadai akaerezwa nemvura. Pane zvamati manzwawo here patsaona iyo iye mwana?
Pari zvino hapana chatanga tatitangonzwa kunze kwekungoti ekuseni patanga tichimbotaura nevamwe vekunzvimbo ikoko vachingotaura kuti ndo dambudziko riripo mwana haasi kuwanikwa. Saka ticharamba tichingotaurawo nevatungamiri wedu wenzvimbo idzodzo kuti tinzwe kuti situation yacho yakamira sei.
Tinoona kuti vanhu vari kuvaka zviri kuitika mumaziso ekanzuru. Hapana here matanho anenge achifanira kunge achitorwawo nekanzuro sezvo muri kutaurwa kuti nzvimbo idzi dzinenge dzichinzi mawetlands zvinenge zvichitozivikana nekanzuro?
Dambudziko rinoitika nderekuti panotonge pachitosiyiwa nzvimbo dzinenge dziri open idzodzo achinzi mawetlands. Maland barons nevamwe vane uori vari mukanzuro imomo kunyange wematongerwo enyika macancellors pavanoonawo mawetlands aya maopen spaces vanotoona iri nzvimbo yekuti vanogona kutsvaga rutsigiro. Saka matown planners mukataura navo anokurudzai kuti havana zvizhinji zvavanogona kuita ngekuti pavanozoda kuti mapurisa ekanzuro aende kuda kundodzivisa panenge pari kutofamba mapepa anenge achiratidza futi kuti ane zvidhinjo uye kune mari dzakatobvisirwa kukanzuro zvoita sekuti zviri pamutemo. Kunyange vanhu ivavo vakange vachiudziwa kuti pamuri kuwaka hapazi pamutemo kunge vachitaura kuti hawana kumwe kwekugara. Saka dambudziko rinofanirwa kutogadziriswa inyaya yekuti makanzuro edu aya anofanirwa kuti asevhise nzvimbo dzekuti vanhu vagone kuzogara kuine mvura, kuinewo masuwa, kuine migwagwa. zvino iko zvino wanhu vanongoratidzwa bani votonzi wakai.
Vanga vari mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare eri Harare Residence Trust vaPrecious Chumba vari parunare muHarare neStudio 7. Uwandu wevano vari kubatwa nechirwere chekorera hunonzi huri kuramba huchikwira munyika panguva iyo paive kutyirwa kuti kunaya kwave kuita mvura kuchatowedzera dambudziko iri. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanosvika zana nemakumi matatu nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi nemusi wechina, chidimbu chepakati nepakati cheuwandu uhu vari vagari vemuHarare. Vanhu vanodarika zviuru gumi nezviviri vanonzi vabatwa nekorera nyika yose kubva zvatanga chirwere ichi. Kusvika pari zvino matunhu maduku makumi mashanu nemana anonzi abatwa nechirwere ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano recommunity working group on health vaitai Rusike.
Kukwira kuri kuita huwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa nechirwere chekorera kunyanya-nyanya mudhorobha reHarare zviri kunyanyokonzerwa nekuda kwekuti vanhu havasi kuwaniswa mvura yakachena. Vanhu havasi kuwaniswa mvura nguva nenguva, uye dambudziko remarara asingatakurwi. Tozouyawo zvekare dambudziko remasuweji aya anoramba achingoputika asingagadziriswe nenguva. Ndo zvinhu zvatingati zviri kunyanyoramba zvichikonzera kuti mudhorobha reHarare huwandu hwevanhu vari kubatwa chirwere chekorera hurambe huchikwira.
Tiri kuona kuti nyika yapinda munguva yekunaya kwemvura, zvingabatsira here kukurwa kwetsvina zvichiitawo kuti denda rekorera riderere?
Munguva ino yekunaya dambudziko rekorera richatoramba richiwedzera nekuda kwekuti veruzhinji vari kupona nematsime, matsime asina kunyanyochengetedzwa zvakanaka. Izvo zvine njodzi yekuda kwekuti munguva ino yekunaya marara nedzimwe tsvina dzese zviri kukurwa nemvura zvichinopindawo zvekare mumatsime iwawo. Izvo zvinokonzeresa kuti matsime anga achiwanawo utachiwana hunokonzeresa korera. Toyawo nyaya yezvibhorani zviri mumarokesheni mazhinji, tinoona kuti zvibhorani izvozvo munguva ino yekunaya zvizhinji zvacho zvinoita pakuita yatinoti contamination iya, zvinopedzesera zvazarawo zvekare utachiwana iwo hunokonzeresa korera. Munguva ino yekunaya tinoziva kuti ndiyo nguva zvekare iri kuwanika michero yakasiyana siyana. Dzingave mango dzinongotengeswa mumastreets emuHarare, zvingave zvibage zvakabikwa zvakagochwa zvekungotengeswa, mazhanje nezvimwe zvakasiyana siyana. Nekuda kwekushayikwa kwemvura dzimwe nguva vanhu vanongotenga mango dzavo mumastreets imomo votanga kutodya, mumwe anongotenga mazhanje ake votanga kudya. Zvimwezvo nezvibage izvozvi dzimwe nguva kwazvinobikirwa hatizivi kuti mvura yacho inenge ichishandiswa imvura inenge yakaita sei. Saka dambudziko munguva yemvura ino yekorera richatoramba richikwira, tichaona vanhu vakawanda vachabatwa nechirwere chekorera, togoonawo zvekare vanhu vakawanda vanosvika pakurasikirwa neupenyu nekuda kwechirwere chekorera.
Pane dzimwe nzira here dzingashandiswa kudzivirira kupararira kwekorera dzakaita kana sekubaya nhomba?
Hongu tinokwanisa kubaya vanhu nhomba yekudzivirira chirwere chekorera, asi kubayiwa kwenhomba hazvichareva kuti bakadzuru otadza kupa vanhu mvura. Nhomba haikwanise kutsiva nhau yemvura. Nhomba inenge yakanaka kubaya vanhu kusina outbreak yatakatarisana nayo, iye zvinezvi tiri muya tinoti muemergency.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare neStudio 7. Mashoko ari kubuda anoti motokari dzakatakura rubatsiro dzinosvika makumi manomwe dzapinda kuchamhembe kweGaza nepamugano weEgypt weRafah. Gaza inonzi iri kuda rubatsiro zvechimbi-chimbi. Israel yakanga yaudza vagari vemuGaza kuti vabude kuchamhembe kwedunhu iri, asi pakazopinda mauto ayo akawana paine nzvimbo dzekugara shoma kana zvichienzaniswa nevanhu vakanga vachimo. Zvichakadaro zvichitevera mazuva enhaurirano dziri pamusoro pekuendeswa kwerubatsiro muGaza Strip, America haina kuvhota nechishanu pachisungo cheUN Security Council zvakabvumidza kutambirwa kwechisungo ichi nenhengo dzeUN Security Council gumi neshanu. Israel inoti vanhu chiuru nemazana maviri vaurayiwa kubva zvatanga hondo yayo neHamas, iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chavanopfurikidza mwero. Bazi rezveutano muGaza iro riri pasi peHamas rinoti zvizvarwa zvePalestine zviuru makumi maviri zvaurayiwa muGaza.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Tunisia iri kupinda musarudzo dzemakanzuro mangwana senzira yekuwedzera uwandu hwenhengo dzedare iri kuburikidza nekuumba rimwe dare repiri rakanangana nenyaya dzebudiriro. Vadare mumatunhu ose eAmerica vari kudzoka kubasa mukutanga kwa 2024 vachitarisirwa kushoropodza kurwiswa kweIsrael neHamas musura 7 gumi guru, vamwe vachitarisirwawo kutora matanho akaomarara. Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunombopiwa naMavelas Musanganya weStudio 7, asi nhasi muri kuchipiwa neni tichitarisa mabasa ari kubatwa nesangano rinomirira vagari vemuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust richitungamirwa namuzvare Alice Kuvea ekusimudzira madzimai emuchitungwiza uye zvavari kutarisira kuita muna 2024.
Zvatinotanga chekupa vanhu chikafu musi wake 1 nevamwe vatinoshandidzana navo, uye zvekare takaita mamachi kukurudzira nyaya dzegender based violence, mhirizhonga mudzimba, mhirizhonga muzvikoro, mhirizhonga muchamatiki, uye kuti ticharamba tichiita mabasa ayo ende tichavandudzika. Uye zvekare inini semumiri weboka rechikefu takaendawo neorganization inonzi Workstation rakapera inomirira madzimai taanga tiri kugokwe, uko kwataita zvekare yatinoti bhaketu bhaketu, mai mune sipo, mai mune masanitary pads, matiki brush, makamu, mafuta, zvakawandawanda zvekuti madzimai abatsirika. Saka chirongwa ichi chichazonge tichiunza zvekare muchitunge, iko zvino tine zvimwe zvatikamirira kuti tikwanise wanwa tichipa vasikana vechidiki muchikoro.
Ko, munyaya dzezvematongerwo enyika zvii zvakaitwawo nemadzimai mudunhu menyu?
Takave nechirongwa chakanaka sevoter registration, chatakarejista vana vechikoro vanosvika kuma 1200 vanove vakatangawo vhota mutsva 23 August. Saka asisi ndisa chakaita chinongo kurudzira kuti daita wana vatinobatana nao mama organization ankwata kuti batiro pachikafu pamawilche pamasufis ndori nedambudziko ririko masufis aani zvina kumbira meshe muno munyika kana kuti mudzika munhu izvozvi kana kutiti vanhu vane christmas hapana christmas vanhu varingori mudzimba dzavo vari kutoronga zvekuti vanhu vaendesa varonge zvemasufis nezvemauniform nekuti chikafu chaita kuti zvakatiomera munhu
tinoonawo kuti madzimai akawanda anorarama nenyaya dzekutengesa vakashandawo sei mugore irori ratiri kubva madzimai
tinongotenda nekoti odha yakakapuwa sechidhesi yekumisa kupwanwa kuri tiri pamutemo kwepekutengesera kana kuti mavhendi stores izvozvo zvakambotibatsira uye zvekare takagarawo pasi nekanzuro yechitungidza tikakurukura kuti vanhu vabhadharawo mari yekuti vasaramba vachishungurudzwa nekanzuro inoita 10 years kuti vakwanisa kunge vachitengesa chero pavanotengesera takamirira kuvakwa sepekutengesera ichokwadi hazvina kumira mutezi nokuri kunayi vanhu pekutengesera pacho murodhi asi kanzuro inenge ichingoda mari haina payakavaka sechiindiso chayakatipa kutanga kwegore riri
ko mugore riri kuuya ra2024 semadzimai emuchitungwiza zvii zvamungatarisirawo kunge muchiita kana kupedzisa zvirongwa zvimwe zvamunoti tinotarisira kuti aichi nechichi
kana ndetenda tiri kutarisira kuramba tichibatsirana kumatraining zvandamboreva kubatsira vanotambura kubatsirawo nechikafu uye zvekare kupa vanhuwo mabasa kutitsaunu kuti vaite mabasa emaoko tikutarisirawo kuti pane mamwe mapoka atakashanda nawo aipa madzimai mari yekuti vatange mabasa emaoko anotanasa kutengesatitaiot tichiwanikwa tichibatsira vakadzi vakawanisa zvikuru uye zvekare dambudziko remvura munonditungisa isu vakadzi tisiri kutambura tiri kutarisira kuti hurumende isatibhose zvetakanyora kune mukuru wenyika kuti vationewo pakuvakwa kwedhemu redu tikwanise kuwanikwa tichicherawo mvura mumatepi tisarambe tichitenga nekutakura migomo zuva rega rega uye tichitarisira zvekare kuti vakadzi vazhinji vachange vachipinda muzvigaro zvepamusoro ungadai kuri muzvikoko kumachechi nenzvimbo dzakasiyana siyana nekuti mudzimai tisi tinekwanisa kana kuti tine chido nekuvakaguta tikatarisa tichienzanisa nevarume vatitamboisa pazvigaro uye chimwe chandandaangara tingotenda kuti kekutanga muguta rechitungidza taitawo meya wechidzimai saka tinongozvitenda
aiwa ndinotenda zvikuru muzvare kuvheya ndichiti muwe negore dzva rakanaka nekisimusi yakanaka
atotenda nemiwo
ndinotenda thank you manga makateerera kuhurukuro yataita namuzvare Diana Kuvheya vanove mukuru wesangano rinomirira vagari vemuchitungwiza rechitrust iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu nhasi tiine hurukuro namukoma Pressmore Musundi vanochovha mabhasikoro zvemumijaho mukoma Musundi ndemumwe wevachovhi vemabhasikoro vakachovha mabhasikoro avo kubva kujohannesburg musouth africa vachisvika mubulawayo svondo rino senzira yekukurudzira veruzhinji kuti vasiyane nekushandiswa kwezvinodhaka
yes ndiri mumwe chikwata chakachovha kubva kusouth africa kusvika kubulawayo kubva nemusi wemande uri musi wa18 December 2023 akasimuka kujoburg na7 makuseni 7 AM ndokubva tarova usiku hwose asi nekuda kwekuti takange taona kuti hatina back up kumashure kwedu maoko anga anga asingachakwanisi kupula mabreaks chibva ndaenda nelifi yandakaenda naye kunosvika muganda chibva ndamirira vamwe kuti vakwanise kusvika muganda panekuda kuti ndakasvika usiku ndibva ndambozorora muganda ndibva ndazobuda muganda na3 AM kuenda kubulawayo ndakasvika mubulawayo kumaaround 7-8 makuseni ndanga ndave kubulawayo ndokwandakazomirira chimwe chikwata chose zuva rose kuti chisvike chibva chazosvika na6 manheru
chinangwa chenyu chekuti mutore rwendo urwu rwekuchovha mabhasikoro makiromita akawanda kudai changa chiri chei mukoma Presmo?
Chinangwa nechivavarirwa kuti titore danho rekuchovha uye kuzvishungurudza nemabhasikoro kubva kuJoburg kusvika kuZimbabwe inhau yekuramba zvinodhaka kuvanana kuzera vechidiki zvinova ndizvo zvauraya nyika dzakawanda. Ndo zvakakonzeresa kuti tinyanye kunge tiri pamabhasikoro kubva kuSouth Africa kuya kuZimbabwe kuda kwekuti say no to drugs. Ndo rangarire zita recampaigni awareness yedu. Ndofunga veruzhinji vanogona kunge vachingofunga kuti vanhu vakazviita maNdevele chete, kwete. Ini handisiri muNdevele, ndiri mushona, but ndinokuda kuti kana mukange mavaka ufriendship nevanhu vanobva kune imwe district, kana friendship yenyu yakasimba, ushamwari hwenyu hwakasimba, munokwanisa kuita chinhu chimwe chete pakashayiwa kana kuziva kana mumwe chete kuti hamuzivi vanhu vanotaura rurimi rumwe chete.
Icho chirongwa chenyu chakanangana nemazera api mukoma Musundi?
Ngati awareness yedu yanga yakanangana nekuramba kwezvinodhaka kuzera rechidiki nezera rechikuru zvinova ndizvo zvauraya nyika. So tinotenda zvikuru sei kumasponsors nevamwe vese vakabatsira kuti rwendo rwedu runge ruchibudirira, kunyange zvavo vamwe vasiri kuzvibhiliva kana kutenda, asi tinongosiya paruoko rwaMwari. Ndinofunga kuti vabhilivhe tichaita kuti tivatumire mafambiro atakaita pamaGPS edu kusvika chinosvika kuBulawayo. Dzimwe nguva vanga vane nekufara uye nekutendeseka nekuti vamwe vanoshoropodza uye kushoora, asi ngati kambeni yedu yanga yakanangana nesay no to drugs kuzera rechidiki.
Tinoona kuti rwendo rwamakafamba harusi rwendo rwekutamba narwo. Mune matambudziko amakasanganawo nawo here mukufamba imomo?
Matambudziko mazhinji atakasangana nawo mukati merwendo. Ndinofunga kutsanangura zvingatoda mapeji akati wande, asi muchidimbu ndine tarisiro yekuti ndofunga next patinoita zvakare raidhi yedu yakafanana naiyoyo tichange tiine backup ka kuitira kuti tisatakura mabhegi pamabhasikoro kana kumisana yedu, nekuti zvinhu zvimwe zvinotipedza pawa uye kuneta. Nokuda kwekuti zvinenge zvichirema, asi nokuda kwekuti haungazofambi rwendo rwemazuva matatu uri pamusoro pebhasikoro usina uniform, mbatya dzekushandisa kuti unge uchichinja murodhi, zvinoda kuti ufambe wakazvitakura. Uyewo kuti kana tichinge takumbirawo kuti vanhu vasiponze like vakafanana navana nechikafu muzhira, zvinhu zvisingatifadzi pakuzobvisa mari dzedu tichitenga, isi tanga takambotarisira kuti pamwe vanhu vachatibatsira. Saka ndezvimwe zvezvimatambudziko uye zvinhu zvisingafadzi murwendo, asi tinongozvisa mumaoko aMwari nokuti iri ranga riri zano redu, ranga risiri zano rezvikwata zvatinomhanyira tiri kuSouth Africa.
Tinonzwa kuti urongwa uhwu hwakatangwa namukoma Meli, imi makazopindawo sei?
Akangotiwa atisherawo nyaya kuti varume ini tinoda kufamba nebhasikoro kubva kuJoburg kuenda ku Bulawayo, tichibva tasvitsa nyaya kuzvikwata zvatinochovhera tiri kunokwe sei. Hazvingakwanisike here? Zvikanzi kana muchida nemwoyo yenyu yese munokwanisa kuzviita. Ndobva pangoitawo mamwe masponsor akavolondia kwataisvikira kuBulawayo kwacho, uye vamwe mataizoita marefreshments murod like True Elegant pagomo yepaBite Bridge kusaidi rekumavirira kweborda. Tinofara zvikuru newelcome yavakaita kwatiri, zvinhu zvinodadisa chaizvo. Chikafu chatakadya ipapo changa chakarongeka, marefreshments atakawana ipapo anga akarongeka, uye mabatiro avakatiita vakaratidza chido kuti tiri vanhu kwavari. Pamakadho zvakare kunyange zvazvo kwaiva pakati peusiku, asi vanhu vairatidza kufara zvikuru kwazvo. Nepagaraji repaGwanda tanga mazvangu zita regaraji, asi vanhu vairatidza kufara zvikuru sei nekuda kwekampeini yatanga tiinayo, uye Bulawayo yose vanhu vakaratidza kuti gamuchira murudo rwaMwari uye mufaro.
Vanga vari muchovhe wemabhasikoro emijawo mukoma Presmo Musundi vachitaura vari parunhare kuchiredzi nestudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mapurisa anoyambira vatyairi nevedzimotokari kuti varemekedze mitemo yemumigwagwa munguva ino yezororo. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai muina Chris Gande.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uJonga Kandemiri obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani solukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku-23 kuMpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
siyananzelela ukuthi lonyaka lanxa sesibhekene ekhefini leChristmas eqinisweni ukuthi akukhanya ukuthi iChristmas ekhona ekhalendeni. Iminyaka edluleyo even lowa last year ngakwakunzima, sinananzela ukuthi xa ubhodabhoda ubone kusiba le mcimbi endaweni ezithiyeneyo.
UZulu uthi iKhisimusi yalonyaka iza kuba iduma ukwedlula iminyaka yonke ngenxa yokusilela kwemali.
Ngoba kwaphela amafridge osofa amatafula konke kuyabe kusebanzini kwenakele kakhulu kibe kanti impahla zabo zibathekeze ingubo zabamanzi.
Amapholisa athi umntwana weHarare elokitshini leBudiriro oleminyaka yesithupha elokhu engakabonakali kulandela ukuna kwezulu elitshiye izindlu zitshone emanzini.
Ngoba i-government of national unity iqakathekile apha eZimbabwe ukuthi ibe khona, ngoba singakhangela isayidi lomnotho wethu weZimbabwe umoshakele nendaba yeZANU PF ikhala nama-sanctions. So iZANU PF nxa ingabambana ne-PPC zonke izinto zizalunga.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele People's Unity Party, uMnumzana Herbert Jamuka, uthi uhulumende womanyano nguye kuphela ungaqeda indubo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UZulu uthi iKhisimusi yalonyaka iza kuba iduma kakhulu ukwedlula iminyaka yonke ngenxa yokusilela kwemali. Iningi alisebenzi njalo labasebenzayo bathi imali ayeneli ukuthi kuthengwe ezimnandi kujatshulwe njengeminyakeni. Kusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi lifike ilanga leKhisimusi, kodwa iningi lithi impawu zaleli khefu ezamagigi leminye imicimbi eyandise kuba khona ngalesi sikhathi kweminye iminyaka kayikho. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ye-ZCTU, uMnumzana Ambrose Sibindi ongewebandla le-CCC.
Siyananzelela ukuthi lonyaka lanxa sesibhekene ekhefini leChristmas eqinisweni ukuthi akukhanya ukuthi iChristmas ekhona ekhalendeni. Iminyaka edluleyo even lowa last year ngakwakunzima, sinananzela ukuthi xa ubhodabhoda ubone kusiba le mcimbi endaweni ezithiyeneyo. Wawuqalisa futhi masinya khonapho kubona uvuleyo mbona abantu nje besithengisa ukuthi isikhathi asebengeneliswe isikhathi seChristmas. Kodwa wananzela kathesi hayi kuthule ungase ungene ezitolo lapha. Siyananzela ukuthi labona abayojayo iqiniso izitole zingaziceciswanga, okuthi nxa bekungenzeka ukuthi kube lo muntu ongabe evalele kwenye indawo abesephonga ukukhitshwa bhodabhode lapha kobulawayo, bengasuzananzela ukuthi iChristmas ngoba kulakuphithiziya kwesijwayeleyo. Siyakunanzela khonokho lezitolo lapha ayisiko lokhwana ukuphithizela esijale ukubona abantu nje ungathi babhizi bephithizela bona ababevendini bedinga izimali. Amavenda yiwo agcwele iganga lonke enxa ibenani ukuthi abantu bazadobhadobha lapha nalapha ngamafitshane abantu ngenxa yokuswela lokuthi nato elizwe zinzima. Yikho okwenza abantu bengaphithizeli, ngoba ukuze uphithizele ukuthi ube nemali ukuthi wenelise ukubana uthengele abantwana bonke impahla sibule zitolo zikhona, kodwa uhlupho azibambeki. Akufani laleyana iminyaka eminye esadlula kuyo 2008 wawuvele kungela mpahla ezitolo, kathi zimpahla zikhona kodwa ke ukuthi abantu benelise ukuthi bathenge impahla kuyehlula. Ngokunjalo iChristmas yakhona ithule sibili kakhulu, nalapha esindlini wawubona abantu begida kula maphati kuthiwa ama-rits, kodwa walo nyaka kukhanya nje kuzithulele singakwazi ukungenale iChristmas ngayo kuzatshengisa ukuthi kule mpilo. But okwamanje hayi, impilo yeChristmas ledlabuzane leChristmas asilinazelela likho ebantwini.
Manje ngokubona kwakho abantu bazayidlala njani
ikhisimusi yalonyaka njengoba abaningi bekhala ngokuswela gala kwemali. Ungasitshela nje ngamafeature.
Well, kusegcekeni ukuthi ikhisimusi yalonyaka kukhanya ngathi abantu sizabehlula ngenxa yokuba nabantu abalamali. Njalo lo hlupho njengoba sisazi amabhizinisi beZimbabwe nxa kuthiwa ikhisimusi bayacabangela ukuthi abantu bazakuthenga basuke bakhweza impahla, intengo yezimpahla zabo kwenza abantu kube hlule. Lalaba emakhaya futhi nganazela amabhasi emakhaya, imishova la emakhaya labo sebekhwezile intengo, kusenza ukuthi impilo yabantu iqhubeke isiba nzima sibili kakhulu. So ngokunjalo siyabonda hayi izaba ikhisimusi ngoba ikhona ekhalendeni lokuthi abantu bathole amathuba okubana bake baphumule bangayi emsebenzini. Kodwa lokhona sikwejwayele ukuthi abantu phele bebizana, bezimuli bebizana bengomakhelwane, sibona ngathi akutshengisi ngenxa yohlupho esilalo ezomnotho welizwe abantu leyo mali abalayo. So ke sikhangele ukuthi aluba kuyavuma futhi le ntengo zempahla sesuke zaqanza ngoba singananzelela ndabona abezitolo sebefika izimpahla zokuthiwa hhayi leyi awusozeyithengi nge-RTGS usuthenga kuphela ngemali yemzini i-US. So yinhlupho esihlangana la zonke lezo. Futhi laba la abavuma ukuthi kuswayidwe nge-RTGS basuke bayinflate ama-reserve abaningi, so kusuka yile imali yomkambo kusazuke abantu kube nzima. So ngamafitshane abantu ikhisimusi yasuke bayikholise ngoba kulokhu nzima sibe nje.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU njalo engowebandla le-CCC. Amapholisa athi umntwana weHarare elokitshini leBudiriro oleminyaka eyisithupha elokhu engakabonakali kulandela ukuna kwezulu elitshiye izindlu zitshonile emanzini. Izindlu ezifika phose ithumi lanhlanu zibikwa zitshonile emanzini okubangele ukuthi abaningi bahlengwe ngendizamtshina zohlobo lwamahelikopta logatsha lomapholisa olwamanzi olwe-sub aqua unit. Kodwa umntwana lo elokhu engakabonakali kusukela ngomgqibelo kusukela ngolwesihlanu uxolo. Amapholisa athi udubo lolu lufinyelele elokitshini leGuatsana extension lapho okulezindlu ezitshone emanzini lazo. Sixoxe lomgcinisihlalo weboard yezakhamizi eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ya, into ekhona lapha ukuthi singakhangela idorobha ikakhulu iHarare leKitumbiza. Kule ndawo lezi singathi ngamaxhaphozi okungamelanga ukuthi abantu bakhe izindlu. Kodwa nxa besakha izindlu kumele kube lamalungiselelo. Yikho-ke kafika amalungiselelo aneleyo njalo abantu baphonde ukunikwa nje indawo ikakhulu ngendaba ye-corruption. So ngokunjalo uzabona ukuthi izulu lingana, izindlu ziyagcwala amanzi. Ugeleze kungena ezindlini abantu begcina kusikhathi kuphuma phezu kwemagala kusifuna kuyafika emadolo. Njalo nge-drainage system ekhona i-very poor, akusela drainage esasiyibona kudala leyani. So kugcina iy'ndawo zisiba flooded. Njalo singakhangela ama-foundation ezindlu lezo ngendaba ye-corruption ekhona ayaphasiswa ngoba nto yokuthi nxa sikhangela indawo ezingathi ziyinkhaphozi abantu bayakha kodwa kumele ukuthi kube ne-foundation ehambelana naleyo ndawo. Nxa kungena ama-foundation kutho ukuthi izindlu zabo ziphansi kakhulu, izulu lingana kakhulu, amanzi angena ezindlini.
Manje kuzona lezi okuthiwa khona amanzi angenile kuwonakele okunganani, njalo ungasitshela ukuthi akula yini ophelelwe ngumphefumulo ngenxa yesehlakalo lesi?
Ya, ngeripoti esiyizwileyo kuthiwa kulontombazana oyedwa ofileyo kodwa kasika khonfeni ukuthi kuliqiniso na. Njalo abantu abaningi balahlekelwe zimpahla zabo eziningi ngoba kwagqekela amafriji, osofa, amatafula konke kuyabe kusemanzini. Kwenakele kakhulu sibe kanti impahla zabo zilahlekelwe, iy'ngubo zaba manzi. Kodwa singakhele kakhulu ofriji labo i-furniture lamasofa kungangenwa yizulu kuyawonakala kakhulu. Umonakalo wakhona uyahlupha ukuthi ulungiseke. kwani kuyagcina sekudingakala ukuthi bathenge okutsha.
Manje bona labo abawonakeleyo bayathola yini uncedo kuhulumende kumbe inhlanganiso ezizimele?
Njengabantu abamela izakhamizi, ludaba esizalukhangela ngoba umonakalo lo omunye wakhona kawubengelwa ngayibo. So sizazama ukuthi sibe sikhulume nabe council ukuthi sibone ukuthi ncedobani abangalithola. Kodwa sibe ezinye inhlanganiso ama-NGO abancedisayo lapho nalaphana ngoba ikakhulu ngakhangela abanye bacine besela indawo zokuhlala bayakhuphulwa bayehlaliswa kwenye indawo temporarily amanzi aze abe naneno babesebebuyela ezindlini zabo. Kodwa uhulumende hhayi kasika akulancedo esilizileyo asiyewabenika okwakhathesi.
Umnumzana Albert Mazula ngumgcinisihlalo webhodi yezakhamizi eHarare Residence Trust ubekhuluma ecingweni leStudio 7 khona le eHarare. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi uhulumende womanyano nguye kuphela ongaqeda indubo zelizwe. UJamuka utshele intatheli zindaba yeStudio 7 umlondolozi Ndlovu ukuthi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale phansi akhulumisane lomkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa kunye lenye inkokheli yezombusazwe.
Ngoba i-government of national unity iqakathekile apha eZimbabwe ukuthi ibe khona ngoba singakhangela i-side zomnotho wethu weZimbabwe umoshakhele nendaba yeZANU-PF ikhala nama-sanctions. So iZANU-PF nxa ingabambana ne-CCC zonke izinto zizalunga nabalungu bazakhipha ama-sanctions.
Kodwa ubaba uMnangagwa lapho uthi yena wanqoba kukhetho lingafuna ukuthi abambane njani noChamisa yena kungiyo wawinayo kuma-elections.
Mina as a opposition leader uMnangagwa kanqobanga. UMnangagwa kusebenzisa amaqhinga nesiNdebele. Number one, uMnangagwa wadeploya i-FAS, wadeploya i-heritage. Babehamba beyephisela abantu abadala emizini, abanye beshayiwa nezindula nenkosi nobosobhuku. So abantu bavotela iZANU-PF nokusaba and ama-election lawa arigwa awahambanga nendlela e-right. So uMnangagwa kawinanga this election but usebenze amandla special amasoja ama-CIO and Zimbabwe Republic Police.
Kodwa uChamisa ungena ngathi la why lifuna ukuthi uChamisa loMnangagwa babambane?
Ya uChamisa loMnangagwa kunazelekile ukuthi babambane ngoba amavoti abo asondelene especially uMnangagwa uChamisa kune 1.9 million votes Mnangagwa 2 million, so different yabo incani. So kufanele aba bayithu babambane then kube ne-government of national unity elizweni, kube ne-peace elizweni, kube ne-development elizweni, kube ne-unity enkulu. Sivule ama-industry, silungise imali ethengayo, abantu bayeke into zokuhawula apha esitarateni bethengisa lechiswa ilanga nendaba yehulumende ikadisa lo-PF.
Hello ke ngumnumzana Albert Mazula umkhokheli webandla le-People's Unity Party.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampawa kuvembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa kuvembula.
Kwezemaphandleni uhlangothi lukahulumende olubona ngokuvikelwa lokuhlengwa kwabantu ngesikhathi somonakalo odalwa zingozi zemvelo olu-Civil Protection Unit lubika ukuba umbane usubulele abantu abedlula amachumi amahlanu 52 kusukela ngomfufu lonyaka. Lokhu bathi kubangelwa isimo sokuguquka komkhathi i-climate change. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo ese-Victoria Falls.
Abe-Civil Protection Unit bathi leli nani liphezulu kakhulu njalo lokhu akusomvama. Bekhuthaza uzulu ukuba athathe amanyathelo okuzivikela mihla yonke nxa kulezulu elilolaka lombane. Umqondisi wohlangothi lolu umnumzana Nathan Nkomo uthi kunani leli iningi lehlelwa ingozi yenkosazana lisendlini ikakhulu emaphandleni.
The biggest challenge is that this lightning affects them whilst they are They are in their houses.
Umbane lo utsha kakhulu abasezindlini kakhulu emakitchini. Siyaphelelwa ukuthi indlela bani njalo esingazifaka ukwehlisa limpica ngaphandle. Lakho nxa kuseneliseka ukuba umuzi ngomuzi ugejele incingo zokuvikela imbane le kungelani lendleko ngoba impilo yomuntu ibalulekile kakhulu.
Ungomo uthi lesi sika sidla ubhedu eziqintini ezigoqela koguthu egokhwe kanye lemaswingo ensukwini ezimbalwa ezedluleyo lombane ubekwa utshaye owesifazane kanye lengane ezimbili emaswingo njengohulumende uthi sebephume namacebo okubumba amakomiti okulimukisa lokufundisa uzulu ngendlela zokuzivikela.
The structures that go now up to grassroots level, up to the village level.
Loba singahlomanga ngokupheleleyo ngezimali. Kodwa sesibumbe amakomiti aqalela emakhaya kusiya phezulu, ama district development coordinators, njalo laba bazaba lilihlo kusiyafika uNkwenkwezi. Umsebenzi wabo yikwelula ingalo kulaba asebehlelwe izingozi eziphathelane lomkhathi.
Omunye wama district development coordinators njalo eyisiphathamandla sekhanselini yenkayi Rural District Council, umnumzana Silibele Mpofu, uthi labo babhekane lengozi yombane ukugalula abantu kanye lokubhidlizwa kwezakhiwo ikakhulu emangweni we ward 6 ehlanganisa igwamayaya kusiya kubotheli.
Siya saba lesehlakalo ke singazange sibe sihle kunyanga ephelile lapho kwaba labantwana khona abathathu abagcina bewela emthonjeni umfula wawugeleza abantwana bedlala khona fanefuleni futhi bayelokhu bedlala besemanzini kathi phakathi komfula kwakugetshwe imgodi. Kwezinye izindawo sithola ama-reports okuthi abantwana izindlu zitshaye inkosazane ezinye zitshile.
Umpofu uqonqosela izakhamizi ukuba zivikele ingozi lezi ikakhulu ekuchapheni imifula ngoba kunje kule muli yegokhwelayo egalule yatshona emfuleni emalangeni edluleyo bechaphela elubhane.
Nxa izulu lingazeline kuyubana abantwana besikolo besesikolo kusamele ukuthi abazali baye balanda abantwana bengahambi bebodwa ngoba bengahamba bebodwa kuba yingozi ekutheni abantwana abayenelisi ukubana bahlolisise ukuthi umumo lapha umi kanjani.
Umpofu ucebisa njalo ukuba abantu bengami ngaphansi kwezakhiwo kumbe izihlahla ezinde ukuze kwenqatshelwe inkosazana le. Uxwayise njalo ukuba izifuyo lazo kazibuthwe sikhathi sonke nxa izulu lisina ngesizathu sokuba zandile njalo ingozi zezifuyo ezigalulayo kumbe ezitshaywa yinkosazana. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Yadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje sixoxa lo senator webulilima umnumzana Solani Njenyama Moyo.
Salibonani baba Gandhi. Gandhi ngine initiative enye engiyenzayo eyokuncedisa abantwana abangela abazali uDisemba neChristmas ngoba abantu abaningi ezweni ezimbako njengoba nezimbako kudliwa ungaqwane zomlomo abantu abaningi kabala lapha bangathola khona ikakunantwana bayezintandane ngoba batshonelwa ngabazali babo. Abanye abantu bazabe dobhile okuncane bejabulile. Umntwana uyabe engafuni ukudla, umntwana into oyifunayo kakhulu ebefuna nithole isigqoko esitsha, uthole amaswitsi, uthole amathenisi amatsha, kungkhwane umntwana kumenza ezibone ukuthi labazali. Nenxa abantu bekwenza ukhayelo makhelwane babe ngelaluthi isikhathi samanje njengoba nasiqala nje ukuthi izulu ngeliza thembisa inkomo zifile indlala isingenile eMathebeleland laphi ka kule bulilima lema South yonke jikelele indlala kona yenze enokuyachisa abantu balambile so ngithe into le ngijwayele ukuyenza ngeminyaka leminyaka ngoDisemba ngiyenza ngoba ngangingaphilanga kahle sathi singayenza mhla ka 25 ngizaba ngihlangene lezi ntandane abantwana abazali.
Ungasitshela ukuthi baningi okunganani abantwana elibaphathisayo?
So far i-total esenginayo ngile total asi ngoba sikhethi bantu ukuthi ngibapha abantu abayi-total esenginayo sengile 57 kusase abanye abantu khona bezabuya then isile zalukazi abo izalukazi eziqala kubo 70 years kusiya phezulu lazo ngizabanye izinika impuphu ukuthi isalukazi lazo le bayisepa ngasi sidla siwatcha sibone lazo ukuthi siyenza something.
Ngobani abaphathisayo kuhlelo lwenu lolu olokuphathisa abantwana?
Oku into leya ngiyenzi ngedwa ngiyenza ngalama labantu abalenhliziyo ezinhle abalenhliziyo ezinde ama business people like lapha mina ngisebenza khona bayancedisile sibili kakhulu njalo nginendaba enye ezisubuhlungu Plumpt Town lapho kuyiko kuvela kona izintandane lezi eziyizo ezithemba idorobha business people ababuyayo bebuya kwezinye indawo sile ama-business people sile Plumpt Bakery sile Plumpt Bakery Plumpt Bakery incedisile layo kakhulu ngokuthi ngezinkwa ukuthi abantwana bethole okokudla la ngihizimusi Plumpt Bakery iyancedisa futhi incedisa isibhedlela sonke isikhathi izinto ezidliwa ezigulani iyancedisa ngibatshayela ihlombe kubonisa ukuthi yibo abantu abaziyo ukuthi i-community kumele benefit nxabe fake ibhizinisi yabo ngoba ikhona community ithenga khona abantu bathenga khona yibe sensithi khona labo site bancedisile ama-drinks yibe sengisithi o-golden bancedisile ngabantu abajwayele ukukwenza khonokho u-main line bancedisile ngikhuluma ngama-business people aba-around kuleyo ku-plant town ngibe sengisithi khona ngile challenge ingaso challenge yami yodwa I think liyawazi Greens siyiwe enkulu ePlumpt ngifikile Greens kweminyaka ngabanika incwadi zabe respond kade ezimfinya abanika incwadi ngathumela incwadi ngayinikeza omunye ukuthi abanike into sengisiya find out ukuthi bayithola bathi kabayithola nganikeza ngabanikeza ngakhuluma lo manager umanager ngikhulume naye into engase ngifika kwese ngihlola ukuthi njengoba nalithumela incwadi yokucela ama-donation kasifuni imali yenu sasifuna anything elibona ngani lingancedisa abantu abahluphekayo bangiphendula ukuthi bona hayi kabalalutho.
Lo ke bekungusenator webulilima umnumzana Solani Njenyama Moyo ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lezokholo lizibiza ngokuthi ivangeli elitsha labakhethwa kwaya lona eseliyethule idlalade lalo lesibili lelesihloko esithi Nkosi ngisize. Nangu umkhokheli waleli qembu exoxa lo Ntungameli Nkomo we Studio 7.
Ngizomphilela uJesu.
Sakhipha isidilo kuqala ngonyaka odlule bese kuba khona leli esiliphushayo njengamanje.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Inamba yizo lezi 071 023 7916 ezinye zithi 076 462 1012 076 462 1012. Odinga umculo wethu kulezi namba uzozithola nakuFacebook laphana ivangeli elisha labakhethwa, sikhona laphana kuFacebook. Okunye sisasezi wakho kuzotholakala, kuzobonakala, kodwa kwamanje sengasithola kulezi iy'namba lesengizibekhona lapha.
Abalandeli ubashiyela wapha manje?
Abasenjalo esilandela ngalendlela abasilandela ngakhona, sithi nje ngathi sisafufuza kulo mculo. Abasibekezelele, siyabathanda, sicela nathi nje besinikeze iy'ndlebe besilandele kakhulu enkundleni zokuxhumana nje khona lapha. Sibafisela amaholide amahle, abanye namaholide amahle, beziphathe kahle.
Hey,
leyo ke bekulivangeli elitsha labakhethwa kwaya besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu uthi ikhisimusi yalonyaka iza kuba iduma ukwedlula iminyaka yonke ngenxa yokusilela kwemali. Amapolisa athi umntwana weHarare elokitshini leBudiriro oleminyaka eyisithupha elokhu engakabonakali kulandela ukuna kwezulu elitshiye izindlu zitshone emanzini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.